mwubiri wekwa zero zeranu vari wa mtungamiri wa sangano rea hashtag this constitution our constitution mzare abijo mpambi vano atuwaru kushushikana ne kushomeka kuyanu kazi wakunda mbatore zanu PF kama constituency zana ni makumi mapfumbamwe aitwa sarudzo kusvika pari zvino vanhukadzi gumi nemapfumbamwe ndivo chete vabudirira kuti vazomirira bato iri musarudzo dzenhengo dzeparamende Zvare Mpambi vanoti izvo zvinodzorera shure kurudziro yekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhurume nevanhukadzi mune zvematongerwo enyika
nyaya ye50-50 inyaya iri kutaurika kwese kuzanu PF nekumapato anopikisa tingati munyika nese kana tazotarisa kuti iyo zanu PF sebato riri kutonga zvinhu zvinokanganisa zvikuru nokuti unotarisa kuti kana bato richitonga ririro riri pasi zvakadai tichiri kure kuti tisanganise mashoko edu tichimaisa muzviito chandinoda kutenderana chino chokuti madzimai vachiri kuda kuti vavhurirwe nzira vachiri kuda kuti vapiwe mikana vachiri kuda kusapotwa kuti tigone kusvika ku50-50 asi zvinofanira kutanga kumapato edu
munguva pfupi yapfuura sachigaro weboka remadzimai mumdct inotungamirwa nanelson chamisa amai linette karenyikore vakati mubato ravo madzimai anopfuura zvishoma zvikamu makumi maviri kubva muzana ndivo chete vaive varatidza kuda kukwikwidza pazvinzvimbo zvekuva vamiriri veparamende vari kuda kuve mumiriri webulawayo metropolitan mubato remdct yavachamisa pasi pechikamu cheproportional representation amai barbara tanyanyiwa vanoti chimwe chikonzero chikuru chinoita kuti madzimai atadze kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri munyaya dzezvematongerwo enyika inyaya yekushaya mumwe womurwiri wekodzero dzemadzimai muzvare florence guzha vanotsinira maonero aya
tinonyanya kukonzeresa kuti madzimai vasava in those positions one it's because vazhinji havana manecessary resources anoita kuti vagone kumira in those positions dzinotorwa navarume chimwe zvakare I think chinova chinhu cheintimidation chaiyo chaiyo inokonzeresa vachinoita kuti mudzimai nezvaangori agone kufunga kuti apa handingakwanisi kupapinda ende zvondishamisa kuti kana zvinhu zvakadai the highest law in our country the constitution section 56 ichitaura kuti tinofanira kunge tiine equal representation for everywhere zvinoratidza kuti hatisati tagona kuibata
bumbiro remitemo yenyika rine chiga chehuwandu hwevanhukadzi vanofanirwa kuve mumatare enational assembly pamwe nesenate murongi wemabasa mumdct inotungamirwa namuzvare tokozani kupe muzvare yvonne musarurwa vanoti chimwe chikonzero chikuru chinoita kuti vanhukadzi vasava nemukana wekupinda muzvinzvimbo zveutungamiri mune zvematongerwo enyika inyaya yekuti vagara vachitarisirwa pasi munyaya dzeutungamiri
vanhu vechirume vanofunga kuti vakadzi havakwanisi kutungamirira ofwichi kana makada kuzvicherechedza nechekuti mukadzi anonge ari mukadzi wemunhu ari mudzimai mumba achidawo kuita kana kuti member of parliament murume anenge ari member of parliament munhu wekuti anongofokasa nongoti maspen atongomuka atonanga kunero tsvaga pawa mukadzi utambora kutsvara pamba uchimbocha mabasa epamba saka isusu weare better leaders sevanhu vechikadzi nakuti weare responsible as ndotanga ndatoramba vangu ndotanga ndabikira vana vangu then ndozvinono tsvaga pawa zvinoratidzakuti even pakutungamirira nyika yezimbabwe vanhukadzi vane mukana wekuti vakwanise kusimudzira nyika
mune imwe ongororo yarakaita mumakore mana apfuura sangano reresearch advocacy unit rakaburitsa kuti vamiriri veparamende vechidzimai vaiita basa ravo zviri nani kupfuura vanhurume munyori mukuru wenational association of non-governmental organizations muzvare tinaye nhutsve vanoti vanoshushikanawo nezvabuda kusvika pari zvino musarudzo dzemapuraimari dzebato rezanu PF muzvare nhutsve vanoti zvakakosha kuti masangano anoshanda akazvimirira ega pamwe nehurumende zvishande pamwe chete kuti vanhukadzi vapinde muzvinzvimbo zveutungamiri
ndikuona kuti we still have a long way to go senyika yezimbabwe takabatanawo nemacivic organizations dei agonawo kumira achiitawo more awareness campaigns ekugona kupawo capacity kuvanhu vakugona kuziva kuti mukadzi haangori wemumba chete wokubika asi mukadzi anogonawo kumira achitungamirirawo vanhu kana akapiwa mukana wacho even government yedu dei agonawo kudzidzisa vana kubva vari vadiki tichigona kubvisa pfungwa yekungoti mukadzi anofanira kunge ari pasi no mukadzi anogona kurespekta murume wake tinozvinzvisa ari mumba but anogonawo kuwanawo nzvimbo yekutungamirirawo achiunza pundutso musociety yaanokubva
vachitaura nerimwe bepa nhau munguva pfupi yapfuura sachigaro wekomiti yeparamende inoona nezvemadzimai nevechidiki amai Priscilla Mishaira Vimushonga vakati maitiro emapato ezvematongerwo enyika anoita kuti vanhukadzi vatadze kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri vakati mhirizhonga kunyombwa kushungurudzwa uye kudzvinyirirwa kwevanhukadzi kwakawanda kunoita kuti vasade kupinda muzvinzvimbo zveutungamiri ndakamirira Studio 7 Mubulawayo ndini Taura Ishava.